tun buvo faras, esu geiti. Jam labai nasi, tikuna tu savimbrisi, o pasvaram.
Mamwe makora apfuura munowani kwa muchiranga rirazuva renyu rekuzvarwa sei?
Tinosavimbrisa musa 2018 nemusa 1 March zese, nemamwe makore acho. Izvi zvinondifadza seri kuita pazuva rangu nokuti mamwe makore vamwe vanhu vanonge vachinditi hatiselebrati newe kana kuti hatikutengeri zvinhu nokuti harisi birthday rako chero chaiwo saka kana riripo kudai zvinonakidza nokuti ndinenge ndine vanhu vakawanda vekuselebrata navo manje nhasi chashata ndechekuti ndirikuenda kubasa saka ndotomirira kuti pazosvika paweekend ndopa ndichazongoonawo zvekuita ipapo.
Mungambotitsanangurirawo kuti muri kupi pari zvinosisi takudzwa uyezve munoita nezvei?
Iko zvino ndinogera kuTampa, kuFlorida. Ndiri postdoctoral scholar paunivhesiti iriko.
Pane vamwe vanotaura kuti iro gore rino relip year madzimai anokwanisa kuti ivo vakumbire varume kuti varore. Imi mungaone muchizoita zvakadai here semusikana wechidiki?
Aiwa bodo. Sungati ngazviite sevakore izvi. Atira dole kusiya dovazopa vakore. Nokuti ndikasungazire kuti munhu anomirira here, ndomirira here, ndozobvudza idivi kana kuti ndogobvudziwa makore. Like zvinoisa confusion yakawanda I think.
Saka muri kuita makore mangani iripo pazuva ranhasi? Uyezve munoverenga sei makore enyu tichiona kuti zvinoitika every 4 years?
Iko zvino ndikusvika 8. Makore andacelebrata birthday rangu 8. Asi chaivo chaivo i32 saka inini ndinongoti kana gore rapera ndinenge ndichingowedzera handimiriri kuzowedzera after 4 years.
Zvii zvamungade kutaurirawo kune vamwe vane bhavhadhei ravo iwo musi wanhasi?
Tinoda kuvati inini happy birthday and then ndozongoudza kuti sazvisa pressure yekuti since birthday zvichiita kamwe pa4 years kuti zvinhu zviite perfect. Nokuti zvikasaita perfect you'll be very disappointed. Ngocelebratai nge you know like a normal birthday.